atiza kana chiti ari on the run andirika atiza saka tiri kumutsvaga zvake iri kumutsvaga
tambobato gwetarawo riri kuti vampoko vari kutya kuti vakaiswa muhusungwa vanozobayiwa jikiseni rinogona kuzovaita kafira mberi
hatina zvakadaro zvake inogoita izvozvo basa rezvake harisi rokupoizena vanhu basa rezvake nderokuinvestigeta corruption ndika kana vainvestigeta corruption kana munhu achifanira kusungwa anobva asungwa saka zvimwe zvese izvi zvokunzi zvake iripo pakuuraya vanhu aiwa tiurayi vanhu
imhosva dzipi dzavari kupomerwa vampoko
abuse of office kaiyeya hamuchaizivi here yekuti akanoreleasa vanhu kwavhondeweya ndiyoketi rakazodii rakazopera raredi kuti api and court hamuchaizivi nyaya yaakaenda kuavhonde police station akaita order prisoners to be released
saka inzira dzipi dzamuri kuita dzekuvatsvaga
vari kutsvagwa kana mainvestigators edu vanenge vachingotsvaga anenge atauri kuti vari kuseenzesa nzira dzipi but vari kuvatsvaga but taendesa notice kumabhodha kwese saka tinofungidzira kuti hakwanisi kuti adarike bhodha
gweta ravo riri kuti vamboenda kumatare kuseni chii chatarisa kuti nyaya yavo yeibva yapinda kudare
haiwa varamba kuti vakati ngatisanganei kupolice post ivo vega saka paenda maofficers edu ikoko ndopavabva vatiza ipa ndosaka vaakutaura kaizvozvo zvacho zvavaakutaura kuti vari kuti vange vachida kundiuraya ndosaka vatizazve ndo reason yavari kukupai but nyaya inongo hapo ndeyekuti vatova fugitive from justice.